Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 12/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vakafa nechirwere cheCOVID-19 vamwe mazana mapfumbamwe negumi nevaviri kana kuti 912 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
Sangano natakaita neCovid yakabva Cape Town asakasangana kwamurewa panhamo munhu akabva nayo Cape Town yakaiunza ikazobata vanhu vakawanda pane vamwe hatizotoziva zvakatofa
vaimbovemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni mudzimai wavo pamwe nemushandi wavo vanopinda muchipatara zvichitevera kuwanikwa kwavakaitwa vaine COVID-19 Magamba matatu oradzikwa nhasi muHarare nekumateveleland north. Mauto eSouth Africa opindira mukuedza kumisa mhirizhonga yakonzerwa nekusungwa kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vakafa neCOVID-19 vamwe mazana mapfumbamwe negumi nevaviri kana kuti 912 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wakwira kusvika pazviuru zviviri nezana nemakumi masere nevashanu kana kuti 2185. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose wakasvikawo pazviuru makumi matanhatu nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 67,765. Vanhu zviuru makumi mana nezvishanu nemazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 45,617 vakanga vapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezveshanu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 895,980 vanonzi vakanga vabayiwa nhomba yekutanga inodzivirira COVID-19 nyika yose. Guta reUlawayo razivisawo nhasi kuti vanhu vane makore gumi nemasere vave kukwanisa kuendawo kunobayiwa nhomba. Zvichakadaro vaimbovemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni avakabatwa neCOVID-19 svondo rapera vabuda muchipatara cheArandale Mediclinic chiri muHarare nhasi manheru ano mushure mekunaya kubva kudenda iri. VaManyenyeni vakabatwa pamwe nemudzimai wavo amai Francesca Manyenyeni pamwe nemushande wavo uye vanoti vaviri ava vasara vachiri muchipatara umo vari kurapwa zvichitevera kuwanikwa kwavakaitwa vaine chirwere cheCOVID-19. VaManyenyeni vanoti ivo nemudzimai wavo vakabatira chirwere ichi mushure mekuenda kurufu kwamurehwa uko vakasangana nemumwe akanga abvawo nacho kuSouth Africa. VaManyenyeni avakapinda muchipatara nemugovera vanoti pautatu hwavo ivo ndo vasina kunyanya kuvhiringidzwa neCOVID-19 sezvo vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri dzeSinopharm sezvinodiwa nemutemo kuchitiwo mudzimai wavo uyo vanoti ari kurwara zviri nani akanga angobayiwa nhomba yekutanga yeAstraZeneca. VaManyenyeni vanoti mushandi wavo ndiye akabatikana zvakanyanya nedenda sezvo akanga achiramba kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanoti kunyanga hazvo kubayiwa nhomba iri sarudzo yedunga munhu zvakakosha kuti vanhu vabayiwe kuitira kurerutsa dambudziko kana vachinge vabatwa nedenda. Vanokurudzirawo veruzhinji kuti vatevere mitemo yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaManyenyeni pamusoro penyaya iyi.
Ini semunhu apedza gore rese iri tichitaurawo nenyaya yeCovid changa chitoriwo chinhu chiri raiti ndilipopinda kusangana nacho semasanganirano anaita nawo. I think ndokuti unatsoona zvazviri usiri pa internet usiri pa smartphone uchimotsangana nacho zvashiri.
Vateereri vangada kuziva kuti makasangana sei nedenda irori vamanyenyeni.
Isusu muzva kwedu masangano anatakaita necovid yakabva kuCape Town asakasangana naye kwaMurewa panhamo. Munhu akabva nayo Cape Town ndiyakaiunza ikazobata vanhu vakawanda. Pane vamwe hatizotoziva kuti vakatofa. Tingade kuremekedza vafikizi kuungana ikoko ndokwati kusangana nayo covid. Saka ini isu tiri kuziva kwatakaiwanira ndopamuchaiwanirawo ukasateerera.
Saka muri kunzwa sei muri vatatu pari zvino?
Mukatarisa zvatakaita isusu tiri vatatu, kurwara kwedu kwakatongoenderana nekubayiwa kwatakaita. Ini ndakabayiwa ese, ini ndisiri kunyanyorwara pautatu hwedu. Mai manyenyeni vakabayiwa vari kuchete ndo vari pakati chete, imbisa vanari vakabayiwa ndo vari kurwarisa. Inini ndakabayiwa majekiseni angu ese maviri eSinopharm vaccine. Mai manyenyeni vakaramba, vakanga vasingaifarire yekuChina, vakamirira yekuAstraZeneca. Vakaziwana vakabayiwa kamwe chete, vanga vamirira kuzodara kechitu kana nguva yacho yasvika. Chete units vakaramba zvachose zeSinopharm yacho kana any other havana kuida kana kuuya kuchipatara vanga varamba. Asi nemutemo wehurumende vakatozoita zvokusenzeserwa kakunyengetedza kanenge kane mutemo mukati. Saka vakazoguma, saka takaadmitwa tese tiri vatatu tiri muchipatara chimwe chete.
Tinoziva kuti nyaya yekubayiwa nhomba isarudzo yemunhu pache zvake, asi zvii zvaungataurawo imi semunhu akabayiwa nhomba uye abatwa necovid-19?
Nyaya yekubayiwa iyi it's an individual choice, but ndangoti ndizivise vanhu kuti nyaya yachiti haichadi kunyanya kufungwa zvakawanda wani. Yaya yekungoti kana mishonga yaiuya bayiwa, mavaccines ari kubatsira, ari kurerutsa, haatadzisemi kuti ubate chirwere. Asi kana chakubata wakabayiwa, uri kurwara zvishoma.
Ava vanga vari vaimboemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muchipatara cheArandale muHarare neStudio 7. Emerson Munangagwa nhasi vakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 vachiti vari kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere ichi. VaMunangagwa vataura mashoko aya pamarinda anoradzikwa magamba enyika eHeroes Acre muHarare. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pakuradzikwa kwamagamba maviri anoti Lieutenant General Edzai Chimonyo navaMichael Chakabva nhasi vaMunangagwa vati vari kushushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere checovid-19 munyika. Vakakurudzira vanhu vakuru kuti vabude vose mudzimba vanobayiwa nhomba dzecovid-19.
Eligible adults must continue to go out and get vaccinated.
Vanhu vakuru vese vanokodzera vanofanira kuramba vachibuda kuti vanobayiwa nhomba. Mune chitsvambe chekuchengetedza mhuri dzenyu nevari munharaunda dzenyu pamwe nyika yenyu kuitira kuti muzvidzivirire kuchirwere chaCovid-19. Hurumende yangu yaunganidza zvose zvinodiwa kuitira kuti nhomba dzinokwanira vanhu dzivepo.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati mashoko aya haana zvaanoreva kana veruzhinji vasiri kukwanisa kuwana nhomba munzvimbo dziri kubayiwa nhomba idzi.
Nyaya yekubayiwa kwenhomba kwevanhu inyaya yekutoisa nhomba yacho kuvanhu. Ataura seMDC Alliance kuti nhomba panofanira pane nzira inoita vanhu vese vawane access kunhomba iyi pedyo navo.
Zvichakadai vaMunangagwa vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvirambe zvakabatana pamwe nekukurudzira runyararo munyika vachiti magamba enyika aradzikwa nhasi aya akarwira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nebudiriro.
The defense defense and promotion of Zimbabwe's independence and national interests is now our responsibility.
Kuchengetedza nekusimbaradza rusununguko rweZimbabwe nezvido zvenyika rave basa redu tose. Zvinoda kushandiswa nevavengi vedu pamwe nevatengesi zvose zvakuzivikanwa. Saka nokudaro tinofanira kuramba takashinga tichiziva zvatiri kuda kuita.
Vataura vakamirira mhuri yekwaChimonyo uye vari munengena wemufi vaGoldberg Chimonyo vati mukoma wavo aive munhu aida kushandira nyika yake.
And when I saw him, he said, zvetaita tichifudza mombe zviya, nofunga zvakapera. Ini ndadzoka. Ndadzoka kuti ndiseve ndiri mwana weZimbabwe. Ndadzoka kuseva Zimbabwe. He lived up to his word.
Vataura vakamirira mhuri yekwaChakabva uye vari zvakare munenge nawe mushakabvu Apostle Luke Guvea vati nhoroondo yeZimbabwe ine zvekuita nehonde yechimurenga inofanirwa kunyorwa patsva vachiti pane zvakawanda zvisiri mumagwaro enhoroondo yenyika.
Hondo yekushi nhoo inotaura nezvayo, asi hondo yekuchegutu yaitaurawo nezvayo. Kune vanhu vazhinji vatakasangana navo ikoko kune Vada Farm vanosangana vana comrade Sabina Mugabe. Iri nyaya emurume anonzi Lisesi Chakabva. Saka tinongokumbira kuti kugwitwe revisit kuonekwe basa rakaitwa nemakomredzi waivari 15 kuti ribatsire kunyora history yenyika ino.
Lieutenant General Edzai Chimonyo vakafa svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaChimonyo vakarwa muhondo yechimurenga vakazopinda muchiuto nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Muna 2008 vakazoendeswa kunoshanda vari mubazi rinezvinoitika kunze kwenyika kwavakazotorwa kuti vanomirira Zimbabwe kuTanzania kusvika muna 2017 pavakazodzoswa vachiitwa mukuru wemauto vachitora chinzvimbo chaive china vaConstantino Chiwenga. Vamwewo vanoti havafari nezvakaitwa navaChimonyo vari muchiuto pakaurayiwa vanhu vakawanda ne5th Brigade kumatebelele neMidlands munguva yegukura hundi. VaChakabva avo varadzikawo paHeroes Acre avo vaizikanwa nezita rekuti Comrade Vu pamwe nerimwe gamba renyika raradzikwawo nhasi vaAbraham Kiwane vanonziwo vakashanda zvakasimba kuwanisa varwi vehondo yechimurenga zvombo. VaKiwane varadzikwa kupurazi ravo reJoyful Farm kuUmguza mudunhu reMatebelele North uye vemhuri yavo vanoti VaKiwane vakataura vachiri vapenyu kuti vakange vasingade kuvigwa paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhasi migwagwa yakawanda pamwe nezvitoro zvakawanda muJohannesburg muSouth Africa zvanga zvakavhara, motokari dzichipiswa nekuda kwemhirizhonga iri kukonzerwa nevanhu vari kuzviti vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma ava vakakandwa mujeri nemhosva yekuzvidza dare. Mhirizhonga iyi yapa kuti hurumende ipinze mauto mumigwagwa. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa kuburikidza nesangano reNational Joint Operational Structure kana kuti NAT Joints vati vari kuongorora kufa kwevanhu vatanhatu kuGauteng neKwaZulu-Natal. Vanotiwo vanhu vanodarika mazana maviri vasungwa kubva zvakatanga kurat dzira kune mhirizhonga mukati uku. Kusagadzikana kwezvinhu uku kwati sangano reNAT Joints rikumbire mauto kuti abatsire mukuunza runyararo mumatunhu aya. Mhirizhonga iyi inouya panguva iyo dare repamusoro muSouth Africa reConstitutional Court nhasi range richinzwa chikumbiro chavaZuma chekuti riise padivi kana kurasa mutongo wemhosva yavari kupikira kwemwedzi gumi nemishano kujeri reEscott mudunhu reKwaZulu Natal. Gweta ravaZuma vaDali Mpofu vaudza dare iri kuti vaZuma vakachorerwa kodzero dzavo sezvo vasiri kupiwa mukana uri mubumbiro remitemo wekuti vatongwe zvinovagutsa. Asi vamwe vatongi vedare iri vange vachiti vaZuma vakazvisikira moto muziso nekuzvidza dare. Rimwe gweta rine ruzivo nezvenyaya iyi vaCrispin Machingura vanoti magweta avaZuma anoratidza kuti vaZuma vari kubvuma mhosva asi vari kupikisa kubatwa kwakaitwa nyaya yavo nedare repamusoro.
VaZuma vari kunyunyuta kuti mutongo wavakapiwa hauyandirane nebumbiro rezvemutemo wemuSouth Africa, pamusana pekuti ivo havana kupiwa mukana wekuti ivo vataurire dare kuti sei vachikodzera mutongo wakareruka pane wavakapiwa.
Svondo rapera dare rehigh court muPietermaritzburg rakaramba chikumbiro chavakange vapa chekuti dare reconstitutional court risa vakanda mujeri sezvo vachirwara. Asi dare rakati pakange pasina humbo hunotsigira izvi zviri mugwaro ravo. Mune imwewo nyaya mutungamiriri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa nezuro vakazivisa ruzhinji kuti nyika yavo icharamba iri muchikamu chechina kana kuti 11-4 iyo vakange vatara kubva musi wa 27 kubvumbi kusvika nezuro senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura zviuru makumi matanhatu nemana kana kuti 64,000. VaRamaphosa vakati mutemo wokurambidzwa kwevanhu kuungana panguva dzekunamata zvematongerwo enyika uyewo nemafaro ucharamba uripo kwemamwe maviri anotevera. Mumwe muzvina bhizimisi vaDarlington Chideu vaudza Studio 7 kuti vaRamaphosa vangadai vanzwirawo veruzhinji tsitsi.
Isusu shure rimwe chete dai kuri kunzi zvaiita mukuru wenyika vaRamaphosa ka vatirerutsiro imwe yemutemo kuti tikwaniso kuti kana zvichikwanisika kwanso kururitsirawo mhuri kwatinobva kuZimbabwe nemo muno muSouth Africa nekuti kana mashandiro acho atiri kuita acho zvikatiomesa wakaomesawo mutemo iyi handifungi kuti zvingabude.
Asi mukuru wesangano reInternational Cross Borders Association vaDennis Juru vanoti danho ratorwa navaRamaphosa rakanaka zvikuru.
Zvinotiratidza izvo kuti uwandu huri kukwira. Naizvozvo vaRamaphosa havakwanise kudzika kuenda kulevel yepasi zvekare havakwanisewo futi kuti vaende kulevel yepamusoro nekuti level yepamusoro inove level 5 inouraya upfumi hwenyika.
Kuramba mitemo yakaomeswa panyaya yekurwisa COVID-19 kunonzi kunoomeserawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muHaiti vaLeon Charles vanoti vasunga mumwe murume Christian Emmanuel Sanon anonzi ndiye akatungamira chikwata chakauraya mutungamiri wenyika iyi vaJovenel Moise. Mapurisa anoti vamwe vanhu vakauraya mutungamiri wenyika vaishanda neimwe kambani yekuMiami inonzi CTU Security. Hurumende yeAmerica nezuro yakatumira chikwata chekunoferefeta nyaya iyi chinosanganisira bazi rezvemukati menyika reDepartment of Homeland Security neveFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakaratidzira muguta guru reCuba reHavana nezuro zvichitsutsumwa nemamiriro eupfumi uye mabatiro echirwere cheCovid-19 nehurumende yenyika iyi. Mapurisa akazomisa kuratidzira uku kunonzi kwakapedzisira kuonekwa makore akawanda adarika. Zvehutano dziri kukurudzira hurumende kuti isimbaradze kudzidzisa nekubaya vanhu vari kumaruwa nhomba sezvo chirwere checovid-19 chave kupararira zvinotyisa munzvimbo idzi. Kugokwe, bazi rezvekuburiswa kwemashoko rati mahofisi amudzviti avharwa nekuda kwekupararira kwechirwere ichi. Kumaruwa ndiko kunogara vanhu vakawandisa munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipata chechitungiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti kamando katsva keCOVID-19 kanonzi Delta variant kave kupararira muZimbabwe, Namibia, South Africa, Congo, Mozambique neUganda ndikiyo kava kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mumaruwa nedzimwe nzvimbo.
Utachiona hweCOVID-19 hunoshanduka-shanduka. Muchaona kuti kune mhando dzakasiyana-siyana dzokuti paya panenge pakuita sokuti mhando iripo yakukwanisa kudziviririka zviri nani, panouya imwe mhando inenge ichiratidza kuti iyi inenge yava inouturu kudarika yapfuura. Iko noti neyatinoti Delta variant iriko iyoyo iri kuratidza kuti ine uturu noukasha chose, zvinoita kuti kuidzivirira nyangwe nemishonga iripo, nyangwe nezviripo inoita seino inokurira izvozvo. Saka muchaona kuti izvozvo zviri kuita kuti mafigiri iwaya kwire. Nyangwe vari kubatwa noutachiona muno muZimbabwe weCOVID-19 vari kuwanikwa kuti vakawanda kuda kutodarika ma80% vanenge vaine variant yeDelta iyoyo, yemhando yeDelta iyoyo.
Vana mazvikokota munyaya dzezvenhomba vachiri kuzeyawo kuona kuti nhomba dzeCOVID-19 dziri kubayiwa vanhu dzinoshanda here kudzivirira Delta variant iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara vati denda rave kupararira mumaruwa nekuti mwaka wokurima wakapfuura, nekudaro vamwe varimi vari kushanyira kumadhorobha vachitengesa zvirimwa zvavo, nekudaro vanogona kubva vabatira chirwere chozotopomira vamwe kumusha.
Pari zvino hatina humbo uzere kuti chii chingange chiri kukonzeresa kuti makesis eCOVID-19 ange achiwandira kumaruva. Asi zvinogona kunge iri nyaya yekupera kwesizeni yevarimi. Vawanda vavo vanogona kunge vachienda kunotengesa mumadhorobha. Tiri kuona sekunge ndiyo imwe nzira inogona kunge yakaspreada chirwere chikuenda kumaruwa.
Bazi rezveutano riri kushushikanawo nekuungana kwevanhu kuzvikuru parufu zvinogona kukonzera kupararira kwechirwere ichi kumaruwa. Vanhu vanonzi vafane kudarika 30 pakuchema mufi. Vamwe vagari vekumaruwa zvikuru kumasvingo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara sezve hurumende isiri kuvapa nhomba dzakawanda dzekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19, uye vachiti zviri pachena kuti nzvimbo idzi hadzinawo zvipatara zvakakwana zvokubatsira vanenge varwarisa. Vagari vakaita saambuya Rosina Gonese vekwabhasera kwagutu vanoti chirongwa chenhomba hachisati chasvika munzvimbo yavo, nekudaro vanonamara kuti dai chakurumidza kuuyiswawo.
Kuno kuvaccination hasati yasvika iyo takangoitarisira, hachatambonzwa kuti kuno munhu akabayiwa, hatimbozvi kuti inouya riini. Vanhu vari kurwarira muzvimbo mazvi, asi hatina kwatinondotarisirwa kuti tinoenda kupi dai yachingouyawo.
Izvi zvatsigirwa navaAbraham Moyo nekumwenezi vatiwo.
Kwedu kumwenezi pane shuro hakuna kana vaccine yati yasvika. Hurumende iri kungoti takatumira mushonga kuzvipatara zvakawanda nokumakliniki, asi kuno kwedu kumwenezi kunoga hakuna chati chavako.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force masvingo vaRogers Irimai vanoti hurumende iri mubishi rekusvitsa chirongwa chekubaya vanhu kunomba munzvimbo dzose dzedunhu ravo remasvingo. Vairimai vanoti svodzo rapera kwakauya nhomba inosvika chiuru 10,500,000 uye vakamirira kuzopiwa imwe nhomba yakawanda kubva pamamiriyoni maviri akapinda munyika mazuva adari.
Kubva pane madosis etakareceiva last week 15,000 and we are expecting more mavaccines kuti anga achisvika. Vaccine redu rakatodistributwa kumadistricts ese. Mavaccination centers ndo maclinic. Saka munhu wese anenge achida kuti avaccinatewe ane kodzero yekuenda paclinic iri pedyo naye kuti aende andovaccinatewa ipapo.
Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kufara kuti vanhu vakawanda vave kuda kubayiwa nhomba, vachiti izvi zvichabatsira kudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19. Nezuro vanhu 60 vakabata nechirwere ichi mudunhu rose remasvingo. Gutu yaiva ne36, masvingo ine 35, Chiredzi ine 17 uye Mwenezi ine mumwe chete. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu 10,000,000 munyika yose kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira denda iri. Bazi rezveutano rinoti dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa dzasangana nedambudziko guru rechirwere cheCOVID-19 dzinosanganisira Mazowe kumashonaland central, Kasimure kumashonaland west uye Murewa kumashonaland east. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
mitambo. Akangari makuerere kuvatsigirive nhabvu mukupera kwesvondo sezvo raive sarura ude pamitambo yekuona kubva kuCOSAFA Cup, Euro 2020 Cup uye Copa America. Michael Kariati anotipakurira nyaya inotevera.
Ko nyange yazvo ainge ari machikichori vatsigiri vechikwata cheZimbabwe Warriors vari kushushikana zvikoro mushure mekurohwa 2-0 neNamibia makwikwi eCOSAFA. Izvi zvasiya upenyu hweMawarriors huri patambo makwikwi aya mushure mekuita mangange mumitambo yavo miviri yekutanga neMozambique neMalawi. Murairidzi wechikwata ichi Zidravico Logarusic anoti vari kunetseka kutamba sechikwata nekuti vatambi vake vagarisa vasati vatamba vese nekumiswa kwemitambo munyika nemhaka yeCOVID-19.
First, what we need something what we missed. We missed so many games. Our players should play 40-50 games since November 2019. Now they play 4-5.
Vatambi ava vakapedzisira kutamba mitambo muna 2019, saka vari kunetseka kutamba sezvavaivi vajaira.
And we feel a bit uncomfortable on the field because we didn't spend as usual a lot of time on the field during games or trainings or
asi aimbotambira Caps United Charles Manjera haasi kubvumirana nazvo achiti iye zvikwata zvese zviri kutangira pakaenzana nekuti COVID-19 yakarova nyika dzese. Manjera anoti Zimbabwe haina kusarudza vatambi vayo vari kutamba zvakanaka panguva ino, achibvunza kuti Denver Mukamba, Ishmael Wadi na Rodwell Chinyengetere vakasiyirwei kumba. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo wayo kugumisira mangwana neSenegal kana ichida kuwana kamukana kadiki kekuramba ichiri makwikwi aya. Asi vamwewo vakaita senhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vashingira imiti vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichakunda nekukwanisa kuzotora mukombe uyu.
Mukombe unonzi kusafa mukombe wedu uya. Tinoutora mukombe uya.
Asi munyika dzeArgentina neItaly hamuna matambudziko enhabvu seZimbabwe. MuArgentina mhemberero iri kuenderera mberi mushure mekunge chikwata chavo chatora mukombe weCopa America kwapera makore makumi maviri nemasere vasina mukombe. Argentina yakarova Brazil 1-0 nechibodzwa chakanwiswa naAngel Di Maria, asi makundano aya ndea Lionel Messi. Akatambidzwazve mukombe wekuve mutambi akakunda vese uyezve akaenda pamusoro paJavier Mascherano semutambi akamirira nyika yake kukunda vese munhoroondo. Messi asarirwa nechinangwa chimwe chete chete chekutora mukombe weWorld Cup asati akanda bhutsu kure. Asi nyaya dzemitambo hadzingapere tisingataure mabiko ari muItaly pamwe nekuchema kuri muEngland. Izvi zvauya mushure mekunge Italy yakarova England pamusha payo 3-2 nemapenareti mufinal yeEuro 2020 muWembley. Zvikwata izvi zvaive zvapedza zviri mangange 1-1 munguva inowedzerwa mumitambo, asi Marcus Rashford, Jordan Sancho naBuyaka Saka vakapotsa gedhe ndokupa Italy mukombe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm Manheru chiri kutarisa nyaya yekufa nekubatwa kwevanhu vakawanda munyika nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 50 nevapfumbamwe kana kuti 59 vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe 100 negumi nevaviri kana kuti 912 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.